zvakaitika ndezvekuti izvo vekusouth africa vakagraunda kana kuti vakakonzeredza kuti ndege yedu isasimuke kubva kusouth africa nomusi wefriday manheru vachiti ivo ndege yedu yanga isina mapepa anonzi foreign operators license. Mapepa iwaya ndaanotaura kuti panyika dzinenge dzichifambidzana nendege panofanira kunge pane malicense iwaya anobviswa neyatinoti authority yenyika iyoyo yokubvumidza kuti nyika dzenyu dzifambidzane. Saka zvavakanga vaita zvanga zviri pamutemo, asi havana kunge vataurawo kuti vatizivise. Asi vachiitawo izvozvo futi idzowo ndege dzavo dzinouyawo kuZimbabwe dzanga dzisinawo iwayo malicense dzakafanana naidzodzo. Zvakare ivo ndo vanoti vane ndege dzakawanda dzinouya kuno dzisina malicense iwayo, isu tinongova nendege shoma dzinoenda kusouth africa kuda mbiri kana nhatu pazuva. Saka takabva tachiti zvavazvitangisa ivowo vasinawo mapepa acho nesuwo tava kumisawo dzavo. Saka dzikabva dzamira unoti mapepa adzo dzanga dzisina. Saka zvakazoita ndezvokuti vakazoapplya kuti vawane mapepa iwayo. Saka dzavakaapplyira mapepa iwayo kwatiri tadzisunungurawo dzaenda, asi dzimwe dzavo mapepa acho hatisati tapedzerana nawo. Ivowo havasati vapedzawo kupa mapepa kune dzedu. Pavanopedzawo mapepawo vachipawo dzedu, nedzavo dzinenge dzichiperawo mapepa dzobva dzama. Ndo andoti malicense ndo mapepa acho andiri kutaura. Saka ndingati pari zvino kufamba kwendege pakati peZimbabwe neSouth Africa kwavapo kwatingati one limited scale, asi hazvaperesesa.
Saka panenge pachida mari yekuti ndege iwane residence iri?
Hapana nemari yakawanda inodiwa, inobhadharwa pagore apa I think is just about $3,000. Pakangoita lapse, asi zvinhu zvinodhura, is just $3,000 per annum. Isina unoshaya, but nokuti hachisiri chinhu zvokuti kuda chinonzi chinenge chiri ndege dzakaipa kana kuti pane zvimwe zvakanganiswa nesecurity. But you know, zvinongoitikana pamaorganizations ese panotsvagwa tumwe tumitemo nomamwe maitiro anenge achingokonzera kuti maassociation acho awane chinovararamisa chete. Sezvamunoita kana muchinoroora kunongonzi manongona nzeve mari yomuromo yechapati chikuru kuroora. Ndokunenge kuchingova chiri chinhu chikuru.